Vachizivisa nhengo dzekomiti iyi yeSmart Gender Drive Task Force, mumwe wavatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance, amai Linet Karenyikore, vati bato ravo ratora danho iri nekuti madzimai mubato ravo achiri kumashure munyaya dzematongerwo enyika. Vati komiti yaumbwa nhasi ichitsigirwa nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa ichafamba nenyika yese ichikurudzira nekusimbisa madzimai kuti atore zvigaro mumabasa nemune zvematongerwo enyika. Vati vanoda kuti madzimai atore zvigaro 50 kubva muzana pazvigaro zvese muparamende kana makanzuro.
Chinhu chekutanga chavachaita kuenda kunoidentify kutsvaga mapotential candidates. Kana taita identify mapotential candidates, toita mentor munhu wese ari kuda kupinda, tovapa ruzivo nekuvabatsira. Saka tati isu by 2022 vanofanira kunga vapedza chirongwa ichi kuitira kuti patinoita candidate selection vange vatove nemacandidates avo inplace.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvematunhu zvekare varimi ave Harare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kusimudzira madzimai zvakasimba, ndosaka raumba komiti iyi. Vati madzimai anosangana nematambudziko akawanda panyaya dzematongerwo enyika, uye MDC Alliance inoda kugadzirisa matambudziko aya kuburikidza neSmart Gender Drive Task Force. Imwe nhengo yekomiti yamaikuzai Kadzombe vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekudomwa kuva nhengo yekomiti iyi, uye vavimbisa madzimai ese muZimbabwe kuti vachavamirira nerudo rwavo rwese. Vati vanoda kupedza matambudziko akaita sevakasangana navo pavakasarudzwa kuva kanzura weguta reHarare. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi ndivaseso zvidzai, vamurisi zvidzai, amai Ellen Sheriedenga, amai Monica Mukwada, amai Precious Ndlovu namuzvari Cecilia Chimbiri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.